kuchitazi ni fuu kwa ngukuni hairike ni yekulu iziana ya kato baza property neti mpani wanu wakati wande wakashaika Katrina saka hef nista wana moto kuna na California kuna na Colorado neku kuna na Idaho chishirungu ramba chushingo chinja chienda kuita west rather than chishite beta saka urongo wana uninge uchapatira manguwana edu chese whether uri Republican kata Democrat.
Asi munoona here uchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya tichiona kuti manga matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa reRepublican.
Ndiri kuona kuti kuenda kwaita president ikoko vanoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo especially masenators nekuti tinoziva kuti house yakatopasa bill racho reinfrastructure bill saka kuti richapasa tichiona kuti kunenge kuneka kudonzerana but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti zvinhu hazvisi zvekuti unosapota bato ripi asi kuti fedha yachinja and kwamirwa tisusu sevanhu tichinje maitiro.
Takaonawo vatsigiri vevai vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiratidzira pakasvika vaBiden kuBoys kudunhu reIdaho. Zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze?
Ini ndinoziva senyika yeAmerica ino kuratidzira iriyo nzira yeruzhinji kuti ruratidze kuti harina kufara nezvakaitika saka tinoona kuti maRepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vaBiden hazinyanyo chinja hazvo zvakanyanya asi kuexpressa kwevanhu kuti no havana kufara nezvakaitika saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate changes tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuira nezvematongerwo enyika asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu nedau rive rakanaka.